Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 30, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rezano PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vokurudzira Women's League yebato ravo kuti ishandise huwandu hwemadzimai munyika kutsvagira bato ravo rutsigiro. Zimbabwe Electoral Commission inoburitsa mazita evanhu vana magwaro akatambirwa nenomination court. Murwere wekutanga kuvhurwa mwoyo pachipatara cheparenyatwa mushure memakore mashanu anoti aive aine kutya kukuru kuti anogona kufa. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Vachitaura
mutungamiri webato rezano PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakurudzira boka remadzimai ebato ravo reWomen's League kuti vashandise huwandu hwavo hwemadzimai munyika mukutsvagira bato ravo rutsigiro kuitira kuti rikunde musarudzo dzemuna nyamavhuvhu. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano weWomen's League yebato ravo, vaMunangagwa vati madzimai ndo akawanda uye bato rega rega rinokwanisa kubudirira chete kana rikatsigirwa nemadzimai. Vati madzimai anofanira kushandisa huwandu hwavo kutsvagira bato rutsigiro kuti rikunde zvine mutsindo musarudzo dzegore rino.
As members of the Women's League, I call upon you to take advantage.
Imi semadzimai ndinokumbira kuti mushandise kuwanda kwenyu kuti mutsvagire bato rutsigiro kuti rikunde musarudzo.
Vakurudzirawo kuti madzimai avhotere bato ravo kuitira kuti achengetedze nhaka yavo vachiti Zanu PF inovimba navo.
Tongi kana chida kutonga zvine simba zvine nguva yakareba tsigirwa namadzimai nyika yese.
Mutungamiri weZanu PF vashandisawo musangano wanhasi kukorokotedza nhengo dzebato ravo dzechidzimai dzakabudirira kunyoresa kuti dzikwikwidze musarudzo. Musangano wanhasi unouya apo bato reZanu PF rakakwira kudare nezuro nechikumbiro chekuti Zimbabwe Electoral Commission ZEC irambidze nhengo 15 dzebato rinopikisa reCCC kuBulawayo kupinda musarudzo nechikonzero chekuti dzakaendesa magwaro adzo kunomination court nguva dzafo masikati dzaive dzakatarwa dzadarika. Vakafanobata chigaro chemunyori anoona nezvemutemo mubato iri vaPatrick Chinamasa vanoti ZEC yakatyora mutemo nekutambira magwaro enhengo dzeCCC uye nhengo idzi hadzifaniri kukukwidza musarudzo. Izvi zvinoitika apo mutauri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vari kuti bato ravo harisi kufara kuti pane vamwe vanhu vakaita chitsotsi nekuendesa magwaro avo kuZEC vasina mvumo kubva kubato iri.
Chatakangoona ndechekuti kune vakafojera mazita nemasignature nelogo yedu pane zvatakaona so far zvinenge zvakaitwa nefas, asi nyaya dzacho dziri kumapurisa nekumagweta edu.
Pane mamwewo mapato asiri kufara nemafambisirwo akaitwa basa nematare aitambira mazita enomination courts pamwe neZEC anosanganisira MDCT akatokwirawo kudare reelectoral court. Zvichakadai, Zeki yakaburitsa gwaro remazita evanhu vane magwaro akatambirwa nenomination courts kuti vakwikwidze musarudzo dzegore rino. Dzimwe nyanzvi mune zvemutemo dzinoti Zeki haigoni kuburitsa mazita kumatunhu ane nyaya dziri kumatare, asi vamwe vakaita senyanzvi munyaya dzemutemo vaBrian Crozier vanoti Zeki inogona kuburitsa gwaro iri yozorisandura zvichienderana nezvinenge zvazobuda mumatare. Izvi zvatsigirwa nenyanzvi munyaya dzemutemo muzvinafundo Love More Maduku.
Asi kana vamabudisa semamirira atakaita pano, kana dare rikazotonga kuti apo pamakanyora zvakati bvisai munyoreri zvakati, apo pamakanyora zvakati wedzerai zvakati, vanenge vachiita mutemo unobvumidza izvozvo nerudo flow, matare ari pamusoro anokwanisa kuchinja.
Vaendera mberi vachiti magwaro ekuvhotesa kana kuti maballot papers ndiwo asingakwanise kudhindwa nyaya dziri kumatare dzisati dzapera. Sachigaro vesangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network ZESNI, zvakare vari gweta vaAndrew Makoni vanoti kuwanda kwenyaya dziri kumatare kunoratidza kuti zvinhu hazvina kufamba zvakanaka kunomination court.
Saka takatarisa matambudziko iwawo, anoratidza kuti pakaitika nomination court panga pasina gadziro rakakwana rekuti vanhu vakwanise kuita basa iroro.
Zimbabwe ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika paramende pamwe nemakanzuru musi wa23 Nyamavhuvhu gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Bato rinopikisana Citizens Coalition for Change kana kuti CCC riri kupomera nhengo dzebato riri kutonga reZANU-PF mhosva yekuparadza zvibhorani zvakachereswa nenhengo yaro iri kukwikwidza musarudzo dzedare reparamende kuBikita East, richiti ZANU-PF yakapika kuti mudunhu umu hamudivi vanoita zvirongwa zvebudiriro vasiri mubato rinotonga kusvika sarudzo dzegore rino dzapera. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Nengo ZCCC dzataura neStudio 7 kuBikita East dzinoti vatsigiri vebato reZANU-PF vaitungamirwa nevari kukwikwidza vakamirira ZANU-PF vakotikomba vakaenda vakanokanda matombo muzvibhorani zvina zvakachereswa nevari kumirira bato rinopikisa iri vaBoniface Mudzingwa. Vakafanira kubata chigaro chemutauriri wekomiti iri kuona nezvesarudzo muBikita muCCC vaJohn Mpanduki vati ichokwadi kuti zvibhorani izvo zvaifanira kuiswa magetsi ezuva zvakaparadzwa nevatsigiri veZANU-PF PF vachiti mudunhu ravo maberekera ingwe.
Vana kuti gomba vari kudestroya mabos akadrilwa navamuzingwa. Izvi zvinoratidza kuti maelithin atiri kupinda aya ane njodzi mukati uye vakutotanga hondo.
Vamudzingwa avo vanga vasingakwanisi kupinda pamhepo vachiti vari murwendo kuenda kuZambia vatenda kuti zvimwe zvezvibhorani zvavakacheresa muBikita East zvakaparadzwa nevatsigiri veZANU-PF. Vari kumirira sakanzura weCCC muward 18 umwe mune chimwe chezvibhorani chakaparadzwa vana Beauty Mchei vanoti bato iri rakaita utsinye sezvo munzvimbo umu mune dambudziko remvura zviri kumanikidza vagari nezvipfuwo zvavo kushandisa mvura yakasviba inobva murwizi rwachivaka.
Takabatikana zvakanyanya uye community yakabatikana zvakanyanya nenyaya yekuti mvura idambudziko yekutomwa kuvillage iri padhuze iyoyo since from 1980 hakuna kumbobvira kwacherwa chibhorani.
Vagari vanoti zvakaitwa izvi zvinokonzera mhirizhonga sezvo nyika yakatarisana nesarudzo, asi vagomba varamba mhosva yavari kupomerwa vachiti havana nguva yekuita zvisina maturo. Vebato reCCC vati vanga vasati vamhangara nyaya iyi kumapurisa asi vanotarisira kundomhangara munguva pfupi inotevera. Mhirizhonga yezvematongerwo enyika padunhu remasvingo iri kukwira zuva nezuva. Nezuro dzimwe nhengo nhatu dzechidzimai dzebato rinopikisa iri dzakaudza Studio 7 kuti dzakatotiza misha mushure mekubvisa kuurawa nenhengo dzebato reZANU-PF nenyaya yekuti dzakasarudza kumira musarudzo dzemakanzura kuchiredzi nemwenezi. Mune imwewo nyaya, vaChristopher Mutonhori Rhodzi vanga vachitarisira kukwidza musarudzo dzeparamende vasina bato ravakamirira kuGutu West vakashaya nezuro manheru mutsaona yemumugwagwa mushure mekunge motokari yavo yabuda mugwagwa ikawira murwizi pedyo nedhorobha rechivhu. Vamutonhori vakanyoresa kukwidza vakazvimiririra mushure mekunge vara vakarambidza kukwidza musarudzo dzebato rezanupf dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo kana kuti maprimary elections apo pakasarudzwa vajohn paraza kuti vamirire zanupf. Mutauriri wemhuri yekwarodzi vaaron mutonhorirodzi vati varatsikirwa zvikuru nekushaya kwemunin'ina wavo uye vanoti mhuri yavo inofungira kuti njodzi iyi ine chekuita nezvematongerwo enyika.
Moto yamutonhori nenguva dzokuma 7 o'clock madeko inenge yakadzvinyirigwa ei kana kudzvanyudzigwa kuti ibude mumugwagwa, asi zvoita sokuti moto yachona yaita sokuti yaiovhateka ndiyo inofanira kuva yakamupushira kuti anopinda mubridge.
Vati vamutonhori vanotarisirwa kuradzikwa musi wesvondo kupurazire mhuri yavo kumvuma. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Murwere wekutanga wechirwere chemwoyo wekuvhuyiwa pachipatara cheparirenyatwa mukati memakore mashanu anoti ari kufara kuti mupenyu sezvo aitya zvikuru kuti anogona kungofa sezvo zvekuvhiyiwa mwoyo izvi zvakapedzisira kuitwa munyika muna 2018. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Muzvare Blessing Bonda vane makore makumi maviri nemapfumba mwekuberekwa vataura izvi vari muintensive care unit kuchipatara cheparirenyatwa uko vati vari kupora zvakanaka. Muzvare Bonda avo vakavhiyiwa mwoyo musi wa22/10 vaudza vatori venhau kuti kunyange hazvo vakavhiyiwa pachipfuva havachina marwadzo avari kunzwa. Chipatara cheparirenyatwa Group of Hospital chatendera vatori venhau vashoma kuti vakwanise kutaura namuzvare Bonda uye vanga vaine vana chiremba vakavakotsirisa pamwe nevakoti vakabatsira pakuvhiyiwa kwavo. Vari kutungamirira urongwa hwekuvhiya mwoyo pachipatara cheparirenyatwa vari nyanzvi yekuvhiya zviri mukati mechifuva kana kuti specialist cardiovascular and thoracic surgeon Dr Simukai Machawira vaudza vatori venhau kuti murwere wavari kupora zvakanaka. Vakati naivowo vaive nekakutya sezvo paive pava nenguva vasina kumbovhiya munhu zvekugadzira mwoyo munyika.
Tinofara kukuzivisai kuti operation yakafamba zvakanaka. Uyu semurwere wedu wekutanga sekutyawo kwaaita isusu taivawo nekakutyawo kataivawo nako.
Parirenyatwa pari zvino yavhiya mwoyo yevanhukadzi vaviri, wepiri wacho akavhiyiwa nezuro. Dr Muchawira vati vanofara kuti kunyange zvazvo vakatura maawa matanhatu kana Zvare Bonda, murwere akavhiyiwa nezuro akatora maawa mashoma.
Tingati zvakatora nguva yakareba kudai nenzira yokuti tatiri timu yaichaita operation kekutanga mushure memakore mashanu. Saka vanhu munee muchiita kakudyidzana zvinei zvichida kuti munyatsonzwanana pamunee muchiita operation. Tingati tikacherechedza yatakaita nezuro takatora maawa matatu nehafu zvichiratidza kuti timu yava kudii iri kubatana ende zvinhu zvaakuita.
Vatiwo kuti bvupa rakachekwa rinyatsopora zvinogona kutora mwedzi mitanhatu. Vawedzerawo vachiti vave kutarisira kuti vanhu vavanovhiya vachazenge vachiwanda nekufamba kwenguva.
Sevanhu vachiri kutanga tichambotanga tichiti murwere mumwe chete pasvondo, asi tee tichitarisira kuti tichapota tichiwedzera. Tiri kutarisira kuti tosvika pa2 kusvika kana zvikabudirira togona kuti zuva nezuva during the week tinee tichingoita maoperations every day.
Nyanzvi mukurarisa varwere Dr Shield Kajese vanoti havana chakavatambudza mukurarisa nokumutsa muzvare Bonda.
Taiziva kuti mwoyo wake une problem. Taifanira kutora maprecautions ekumeka sure kuti patiri kumukotsirisa taitawo zviri kuenderana necondition yemwoyo wake.
Nyanzvi mune zveutano Dr Henry Madzorera vati kuvhiya varwere vemwoyo munyika kunobatsira varombo.
Tinotenda nokufara nokupembera kuti pane open heart surgery rikuitwawo mazuva ano muno muZimbabwe inobetsera vazhinji vasingakwanisi kuenda kunze kwenyika.
Munyika manga musina chipatara chehurumende kana chakazvimirira change chichivhura mwoyo, izvo zvinonzi nenyanzvi zvaita kuti vamwe vanhu vane zvirwere zvemwoyo vaida kugadzirwa vapedzisire vafa nekuda kwokushaya mari dzekubuda kunorapwa kunze kwenyika. Chipatara cheparirenyatwa chinoti chine vanhu vari pakati pemazana matanhatu nemazana manomwe vari kuda kuvhiyiwa mwoyo, asi vachitiwo kune vanhu vakawanda vane chirwere ichi vasati vave mumabhuku avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa 23 nyamavhuvhu Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru
kana mushonau dzechokwadi tererai Studio 7 nguva dza 7 manheru uye 6 mangwanani endai pa Facebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchida kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repamusoro soro muAmerica reSupreme Court nezuro rakabvisa mutemo unotarisa boka rudzi kana kuti munhu anobvepi kuti akwanise kupinda muzvikoro zvepamusoro soro richiti nzira iyi haifanirwe kushandiswa kuti munhu apinde kumakoreji nekumayunivhesiti. Asi mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakashora zvikuru mutongo uyu vachiti vanopokana nawo zvakanyanya uye vakakurudzira zvikoro zvepamusoro soro kuti zvisaone sekunge mutongo uyu ndiwo magumo ezvose. Varimi vegorosi yemuchando vanonzi vakakundikana kurima mahekitari zviuru makumi mapfumbamwe kana kuti 90,000 hectares avainge vakatarisirwa kurima gore rino. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru mubazi rezvekurima vaJohn Basera vakazivisa muchinyorwa chavakabudisa nechipiri kuti varimi vakakwanisa kurima zvikamu makumi mapfumbamwe nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 96% zvemahektare zviuru makumi mapfumbamwe kana kuti 90,000 hectares zvavainge vakatarisirwa kurima gore rino vachikwira kubva pamahektare zviuru makumi masere kana kuti 80,000 hectares akadyarwa gore rapera. Dr. Basera havana kuzivisa kuti sei varimi vakatadza kurima ndima iyi. Dunhu reMashonaland West iro rinosimbotungamira makore ose adarika rakazivisawo kuti rakatadza kusvika mahektare zviuru makumi matatu nezviviri kana kuti 32,000 hectares zvayainge yakatarisirwa. Mudhumeni mukuru mudunhu iri amai Sara Ndoro vanoti kwakanga kwarimwa mahektare zviuru makumi maviri nezvitanhatu kana kuti 26,000 hectares kusvika musi wa 15 Chikumi pakapera nguva yekurima gorosi. Mumwe mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obedi Jiri vanoyambira varimi kuti hazvichayamura kudyara gorosi nguva ino sezvo risasvike. Vamwe varimi vanoti vakatadza kurima ndima dzavaida nekuda kwematambudziko akasiyana siyana anosanganisira kunonoka kuwana zvikwanisiro, kusawana magetsi paanenge achidiwa kuti vadiridzire gorosi pamwe nekunonoka kukohwa zvimwe zvirimwa zvakaita sechibage muminda yavanozodyara gorosi. Mumwe akanonoka kupiwa zvikwanisiro nebhanga reAFC ndiva Bright Ndevere vanorima vari kubhange. VanDevere vanoti vakazowana fotireza masvondo matatu nguva yekudyara gorosi yatanga. Mumwewo akanonoka kudyara nekuda kwemagetsi anga asipo zvichinzi mapango anodonha ndiva Nison Mafuta vanorima vari kumazoe mudunhu reMashonaland Central. VaMafuta vanoti gorosi rinoda kuwaniswa mvura kwemaawa masere pazuva kana risati rabuda richiri pasi.
Ndoita wazinaitanga rezvo ama round atopinda nayo tabuda tiri mapeto ne round rimaita wazichadzoka futi tiri minus atopisa 2 hours.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai weti jiti vanoti varimi vakawanda vakaita dambudziko rekunonoka kuwana zvikwanisiro.
Kunonoka kuwana zvishandiso ndizvo zvakaita kuti wheat iwedzerwe panguva yekudyarwa kusvika musi wa 15 June.
Mumwe murimi ane mukurumbira wekurima mudunhu reMashonaland West vatinache Ziki vanoti dambudziko remagetsi riri kuramba richinetsa uye zvave kunzi mawaya anofambisa magetsi ndiwo ari kudambuka.
Mafuzi manje matanda ari kudona ari kutsane moto so
Vaziki vanoti varimi vanogona kuramba vari padambudziko rekushaya magetsi iwo achinzi avepo nguva dzose. Hatina kunzwa divi rezesa sezvo mutauriri wekambani iyi Dr. George Manyaya vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Asi zesa yakavimbisa kuwanisa varimi vegorosi nyika yose 120 megawatts dzemagetsi asingadzimwe dzimwe kana kuti load shedding idzo dzinonzi dzinokwanira varimi kubva gorosi richidyarwa kusvika parinochekwa kubva muminda. Bazi rezvekurima riri kutarisira mametric ton zviuru mazana mana kana kuti 400,000 metric tons kudarika gore rapera pakakohwewa gorosi mametric ton zviuru mazana matatu nemakumi manomwe nezvishanu kana kuti 375,000 metric tons. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti nhamo yedzinhandare muHarare yave kuzopera kutanga svondo rinouya apo vari kuvhura nhandare yeRufaro Stadium. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vamafume vanoti zvese zvakakosha zvangafarira kuitwa paRufaro Stadium zvaitwa zvekuti nhandare iyi yasara mazuva mashoma shoma chete kuti nhabvu itange kutambirwamo.
Tapedza kuisa pitch magetsi adzoka after 4 years. Jekrema changing rooms aitwa extended taisa. Plumbing ichange yapera within the next 5 days. Tinotarisira kuti bora rinobvarange rava kutambwa. Tapedza plumbing.
Vanoti tarisiro yavo nemafambiro ari kuita zvinhu ndeyekuti kutanga kwevhiki rinotevera zvikwata zvemPSL zvinge zvave kushandisa nhandare ine mukurumbira iyi. Kuvhurwa kwave kuitwa Rufaro kwauya panguva yakanaka sezvo zvikwata zvese zvemuHarare nezvimwe zvisina nhandare dzakakodzera zvange zvomanikidzwa kutambira kumamwe maguta sezvo National Sports Stadium yambovharwa nekusamira zvakanaka kwayakaita. Hurumende iri kutatarika kugadzirisa zviri kudiwa kusanganisira mvura nezvimbuzi. Chikwata cheDynamos chave kushandisa Butter Stadium kuGweru neBarber Field Stadium kuBulawayo. Asi mukuru wemahofisi avo vaJonathan Mashingaidze vanoti izvi ndezvechinguvana vakamirira Rufaro Stadium.
Tichishandisa kusvika tazokwanisa kudzokera kuRufaro Stadium unowando kusha weDynamos Football Club.
Black Rhinos yave kushandisa Butter Stadium. Caps United neCranbourne Bullets dzave kushandisa Barber Fields. Herentals yave kuMandava Stadium. Asi mtevedzeri wasachigaro weSimba Bora vaChaus Nyatsine vanoti ivo vakasarudza Baobab Stadium kuMaruwa eMhondorongezi.
Tikataurawo neShisha Butter Stadium kuGweru kuti tigone kuzowana inonzi pachirungu second option yekuti tigone kushandisa Butter Stadium tikasvika zvakare pakuwirirana navo.
Asi ZPC Kariba iyo yaitsanisawo zvekare National Sports Stadium yaita rombo rakanaka mushure mekuonekwa kunzi nhandare yavo yeNyambunga Stadium yave kukodzera kutambirwa nhabvu yepamusoro zvichitevera gadziriso yakaitwa. Dzimwe nhandare dzakaita seWadzanai kuShamva Sakubva kwaMutare neAscot kuGweru dziri kugadziriswa kuti dzizorerutsa nhamo yedzinhandare iyi. Mutauriri weguta reGweru Muzvare Vimbai Chingwata Mutse vanoti vari kugadzirisa nhandare iyi kuti veruzhinji vafare.
Tisekanzuri yeGweru tiri kugadzirisa zvakanaka Asco Stadium kuti munge munokwanisa kunge muchitambirwa nhabvu.
Makundano ePremier Soccer League ari kudzoka kutanga mangwana mushure mekumhomiswa kwemasvondo maviri nekuda kwedambudziko renhandare iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Muchirongwa chedu chema gitara chasvondo rino tine hurukuro nemuimbi wemusambo wegospel akambotora zororo mukutsikisa mimhanzi asi iko zvino adzoka zvakare nenziyo itsva amai Shingisai Suluma. Amai Suluma vakaita mukurumbira kwemakore akawanda. Ngatinzwei chikamu chekutanga chehurukuro yavaita naIvan Zininga weStudio 7.
Kagende tangire pa album enda kuti ndinotaura kuti album number 8 chienda kuchikoro. Saka ndiri ku America Louisiana ndaka release album inonzi Ndewake. Ndaka release wo asina kuti ndabva ku Zimbabwe saka vamwana iziva vamwe vanyizivi asinde yakanga tora album number 8. Saka ndakanzwa kuti 2012 kuna masonga vanacho kana vavana maalbum anawanda ka masonga zvinonga kutokangana.
Ibasa ratori mwebasa.
Ndinotori basa. Pirates yangu yanyanyisa. Saka tangata kusvika kuita ma CD sango kuti aha katimbotsvage ino nzira yekuita sei yekuita kuti vanhu vasatibire tsingo dzedu vatinoti
madigitalndozvako mazuva ano guys
ndozvako mazuva ano saka takabva tatotanga kutoti ah masidi ngatimbosiya nipasi.
Jambirira.
Jambiraitona.
Vakakunzwai 2008 yamuri kutaura iyo. Nevari kukunzwai nhasi mazera asiana. Ine mimadzi yenyu yachinja zvipapi kubva kumakare uko kusvika pari nhasi.
Ndingada kutotunzwa kuvane nevanoteerera kuti yachinja here. Ndoda kuti ndotori shunga dzangu ndokutoziva kuti inini vazvandirinandinandifunga kuti ndaichinja. Chindinato munhu kuchinja kuchinja ndoda kuti ndinokwanisa kuchinja nematurity. But iko zvinoita already double that age. Nabe 25 kusvika mamwe ma50. Saka ndinoona kuti achinja imaturity in writing songs and maturity nekuyeyenzi kuti munge rachinja hariiachasi achaise seize musikana mudiki ragumba semuchuma mukuru ndoinati ndiochinji asi iwai vanhu vateereri ndovanga ndozimbuza kuti change mibvunzo ndovanga ndokwanisa kutsanangura kana kupindura mubvunzo iwowo.
Pane nyaya inogara ichindibata. Tine vakawanda vatakarasikirwa navo nenyaya dzekuzonzi vakange vakuita zvemadrugs, vakange vakuita vanga vama addicts alcohol nezvimwe zvakawanda wanda. Imi makanzvengana sei nematambudziko akadai kusvika nhasi?
Iya izvaitoita zvokutonzwa kuvachitoshamisika ende matara nyaya ndishamisa nokuti musoro manheru ndichiita manamato nevana vangu ndaichitomwaudza ndichikuti ndichandandisozobudisa sare munhu vacho ndichiti uyu mukomana uyu toa murume mukuru kuti aitouya kuchechi kwedu asi akazorekesa kuya ndinoda kuti panga achiimba gospel akanga akuita zvemadrugs vari kuimba zvavo asi nokuti vari kuita zvokurara usiku hwese vachimba vachibedzwa kumagigs anga angangu dzimagigi mumasuva acho yaya saka kuti ndakazotanga kutozonzwa kuti kunotonwa madrugs nayi kuti vanhu vakwanize kuramba vane simba rekuimba usiku hwese ndokuti takatanga kuzonzwa nezvana Whitney Houston kuti ndozvaanoita nemamwe masecular musicians nezvemataura izvozvo kuti kana vana londo yaita kangonzwawo kuti titaita maconcert nawo tichiti vadikiwo masuva chaya kumabackground tanga kuti vanenge vachitomwa doro vanenge vachitoinini taitoshandisa kuti vakimba gospel vakurwa doro kutaura kuziri kumaketeni saka tichaitotishamisawo motikaiti kana akaimba kakwatokuda nemusodzo utofunga kuti hasvasva munhu ari kutokomborerwa iyo inenge tii
Manga muchinzwa kamba kanonzi fara zvakadaro kakamboitwa mukurumbira muhurukuru yaitwa naIvan Zininga weStudio 7 naamai Shingisai Suluma vari parunare kuCanada. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chikamu chechipiri chehurukuro iyi. Vateereri musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM manheru anhasi apo tiri kutarisa urongwa hwemapato ezvematongerwo enyika hwekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rino. Sezvo nguva yedu yapera regai titarise misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wezano PF wari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanokurudzira Women's League yebato ravo kuti ishandise uwandu hwemadzimai munyika kutsvagira zano PF rutsigiro. Zeki inoburitsa mazita evanhu vakabudirira kunge vachinyoresa nenomination court. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mwana Praxidis Jeremiah.